manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kurume 7 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemi ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pamwe kana kuti zvirora nguva ichitsvagarire delimitation kutoreva kuti basa redelimitation rese rakatopera pasina kopi yevota stroke yaigona kuti inge ichionekwa ichiongororwa kuti zvakamira sei, saka ndofunga ndopane dambudziko.
Dare repamusoro rorasa chikumbiro chemumiriri weHarare North mudare reparamende Varast Makam chekuti vapiwe gwaro revavoti kana kuti voters roll.
Kana ini muchifamba muchirova vanhu nekutanda vaipa mizano yakaipa, haana kumbotaura kuti zano yakaipa kana zvaakaimba zvinonzi handiboto, haana kuti zano yakaipa.
Muimbi Thomas Mapfumo oshora hurumende nekurambidza wingidhi kuimba kuchitungwiza. Varime vakawanda vanoti vari kufara nemvura yakanaya mwaka uno zvekuti vari kutarisira kukohwa pakuru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro rarasa chikumbiro chemumiriri weHarare North mudare reparamende Varast Makam chekuti vapiwe gwaro revavhoti repamakombiyuta kana kuti Electronic Voters Roll nekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission pamberi pesarudzo dzegore rino. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vachitora mutongo wavo, mutongi wedare vanevhakatiyo vatazvikodzere kuti zeke manikidzwa kuburitsa gwaro iri risina kuiswa mambure ekuti risatambwe tambwe naro kana kuti masecurity features. Vakatiyo vati kupa veruzhinji gwaro risina kuiswa mambure aya kunogona kukonzera kuti zvinhu zviite mhindigari munyika, sezvo vachiti nyaya dzesarudzo inyaya dzinogona kukonzera kusagadzikana munyika kana dzikasabatwa zvakanaka. Asi vakatiyo vakurudzirawo zeke kuti ite izvi nekukasika vachiti pasi pemitemo yenyika veruzhinji vane kodzero yekuwana gwaro iri nemutoo wavanoda, asi mitemo iyi ichipawo zeki simba rekuona kuti yaita zvese zvinokodzera kuti sarudzo dzaitwa murunyararo. Vanoona nezvekufambiswa kwesarudzo mubato reCitizens Coalition for Change muzvare Ellen Shiriedenga vati vakachamadzwa nezvaturwa nedare.
Apa kutyora mutemo wenyika nokuti paElectoral Act Voters Roll ipublic document inofanira kupa munhu nemunhu wese anenge aapplya and abhadhara mari inokodzera. Asi apa tiri kuona kuti zeki yatoshandisa mitemo kuti vadzvinyirire vanhu, tisaite scrutinize kuona kuti voters roll igwaro rakanaka rakagadzirwa zvakanaka. Tinozvibvunza kuti kaiko kana voters roll yacho ine mazvo isina problem, sei vachinyima vanhu kuti vaone kuti voters roll yakamira sei.
Mutungamiri webato reDemocratic Party vauraya izembe vati zvaturwa nedare izvi zvinogona kupa kuti sarudzo dzisafambe zvakanaka.
Izvi zvaitiwa izvi kunzi rinzi risabudiswa zvinotaura kuti zvazvo muchivande. Zvino zvinhu zvomuchivande zvinenge zvisiri zvapajekerere. Voters roll chinhu chakafanana nebhaibheri rokuti harigoni kunzi ringanzi, harifanirwi kupuwa munhu. Bhaibheri rinongopuwa munhu vanoverenga mavhesi vachiverenga vasina chavanochinja. Saka ndo zvakafananawo nevoters roll iyo iyi. Zvazvatodai zvinotaridza kuti chava chipakirwa pane zvavasingadi kuti vanhu vazive zviri kuitika.
Asi vanokokera bato rezanu PF mudare reparamende vapupuraito gare pivati
mutongo unopa kugadzikana kunani nani zvake anoda kodzero, anoda kuti maelections edu aitwe nenzira yakanaka pasina kufungidzirana, unofanira kufara nomutongo uyu. Saka ndinowirirana zvikuru nefungwa idzodzo dzokuti Zeki ipuwe mukana wokubudisa gwaro chete kana iyo yagutsikana uye yaisazve ma security features zvinoita kuti mhesva mukono dzinoda kuparadza chimiro chesarudzo dzedu dzisaona mukana wokutamba nekubata bata rugwaro rwedu rwevota zero.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reElection Resource Center vaSolomon Bobosi Bhuno vatiwo
vota zero rinofanira kunge riine mastages nguva nenguva rarinenge richiupdatewa, kureva kuti masecurity features aya anofanira kunge achiupdatewa nguva nenguva zvekare. Saka zvinogona kureva kuti zvakafanana neipapa pamwe kana vota zero rangu achitsvaga riri redelimitation, kutoreva kuti basa redelimitation rese rakatopera pasina kopi yevota zero yaigona kuti inge ichionekwa ichiongororwa kuti zvakamira sei. Saka ndofunga ndopane dambudziko.
Vamakam vakaenda kudare repamusoro vachiti vanoda electronic voters roll iri kuti varipenengure pamberi pesarudzo dzegore rino kana paine zvinoda kugadziriswa zvogadziriswa paine nguva. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatarisirwa kutara zuva resarudzo munguva pfupi iri kutevera, uye Zeki inotiwo ine urongo hwokupinda mune veruzhinji ichinyoresa vanhu kuvhota musarudzo dzegore rino. Urongo hwemazuva gumi uhu hunotanga nemusi wesvondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Mashoko atichangotambira anoti muzvare Bona Mugabe, mwanasikana wevaimbo wemutungamiri wenyika Mushakabvuva Robert Mugabe, vaenda kudarire pamusoro vachiti vave kuda kurambana nemurume wavo vaSimba Chikowore, vachivapomera mhosva yekuita gumbo mumba gumbo panze. Vaviri ava vakachata muna 2014. Muimbi Thomas Mukanya Mapfumo ari kushora zvikuru zvakaitwa nemapurisa zvekurambidza muimbi Wingi D kuimba kuchitungwiza nemusi wemugovera, achiti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havaifanira kuregedza zvinhu zvakadai zvichiitika munyika inozvitina utongo hwejekerere. Mapfumo anotiwo vari kutonga vakwegura vave kufanira kusiyira basa vanotemwa dzinobva ropa vakaita semutungamiri webato reTCCC vaNelson Chamisa. Mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti sebato havapindiri pane zvinoitwa nemapurisa. Bato reZANU PF rakatoita kongresi rikati rinomirirwa navamunangagwa musarudzo. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vanga vasati vapirwa zvizere nemapurisa ekuchitungwiza pane zvakapa kuti varambidze Wingi D kuimba. Hatina kukwanisa kubatawo mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana. Mukuziya nezvenyaya iyi, Mavhilas Musanganya uye weStudio 7 abata Mapfumo.
Hazvisi zvinhu zvakanaka naka, hazviratidze kuti tiri nyika inokudza zvido zvevanhu, kwete. Ende hazviratidze kuti tiri nyika ine demokrasi. Munhu amanikidzwe kudya chaasingadi kudya. Munhu amanikidzwe kuti anofanirwa kuimba maimbiro atinoda isisu. Kwete. Kana imi muchifamba muchirova vanhu nekuti anzi waimba kuti ZANU yakaipa, haana kumbotaura kuti ZANU yakaipa. Kana zvaakaimba zvinonzi hanzi ibotso, haana kuti ZANU yakaipa. Akaimba sesomwe aingoimba nefeeling dzake dzaaizwa kuti ndozvekuitika munyika. Inimi vakudaro kuramba kuti ataurire vanhu chokwadi. Hazvisirizvoka. Hazvisirizvo zvinoitwa. Imimi kana muri vanhu munoziva kuti we are a very popular party, tine following yakakura, muri kufamba muchiroverewa, zviri kuratidza kuti imimi vanhu havachakudaika izvi maakuita vanhu vekufosereta. Hatidi kudaro. Nyika iyi haifanirwe kuonekwa ichitongwa nemakartel nemagangsters. Aiwa, nyika inoda mutungamiri, iye mutungamiri wenyika wamunoti ED angadai akatopindira panyaya yemwana uyu semukuru wenyika kuti aizvo handimbozvida.
Imi muri munhu imba panguwa apo panga paine chimurenga chicha munga kwaniso kupase yambiro kana kuti zvino fanonge zviri kuitwa pari zvino sakatarisa kuti winkano imbira ari munyika
batana kwevanhu vanoimba vanhu vekwanoimba vanofanira kuonekwa vakabatana havana kubatana vanhu vekuZimbabwe munoona kuti kana mamusician acho uyo anouya nekake kazita uyo achionetwa ketumazita komadi kubatana mukanyatsoita music wenyu umompawo zita rimwe chete hakuna kamusic kaukoka kawe iyo music yacho yamuri kutaura yana wingi d ndezvekuna ana jamaica muri kupanzwisisa isu hatina chedu chatiinacho music yakapera kare kare yakapera nguva yana tinechikupo yana oliva mutukudzi nenguva yatakanga tiripo isisu music yezimbabwe ndopa yakaperera saka isu hatisi kukomberera munhu anoimba zvaanoda asi vanhu vemusic ngavabatani vaite chinhu chimwe chete vamire nemumwe wavo uyo ari kuharaswa vasambotyidzidzirwa kwete vanofanirwa kuimba zvavanoda kuimba ende tinovakurudzira kuti vese vese vechidiki vese variko mazuva ano endai munovhotera chamisa musaite zvenyu zvekutamba he is the modern guy ndiye munhu wemazuva ano ava 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 vave chinyakare mafofathers ari maancestors ari kurura nyika
Muimbi Thomas Mukanya mapfumo ari parunare kuOregon muno muAmerica namabvula simusanganya uye weStudio 7. Vamwe varimi mumaruwa akasiyana siyana yemunyika vanoti kunyange vaimbenge vakabatiraura mumaoko vachityira kuti zvirimwa zvavo zvaizoparadzwa nedutu mupengo remhepo nemafasha muemvura kana kuti Cyclone Freddy namo yavaitarisira yakazova makomborero sezvo kwakazonaya mvura shoma pane yaitarisirwa izvo zvakabatsira mbeu dzavo dzainge dzotsva dzisati dzaibva Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera
Mumwe murimi vatavakotsa chikunhuwe vemudani rekwamakonese kwabhasera mudunhu rekwagutu vanoti gore rino vanotarisira gore rakanaka nekuturuka kwemvura iyi
patatanzwa kuti ichauya nemafashamu tanga totihuta tikati nedzimba dzichauswa sezvegore riya hino haa igore rinaka yakatinatsira veu dzedu dzakaibva mwombe dzedu totarisira kuti dzinowana mvura kusvika kana muna october to september next year mvura inenge imuna kuti njizi dzedu dzese dzakazara kana riri go arwendo rino hatitauri mwari wakati nzira chose nokuti sinokohwa izvi tiri bhizi kucheka mhunga kubvisa nzungu vamwe vakutomhanya mhanya kubvisa chero rimo chaidzadzi nokuti gohwo ririko
izvi zvatsinirwawo nevamwe varimi vari kumatunhu akaita semashonerland east vanoti kunyange mvura yakamboita sekurambira mudenga pakutanga kwemwaka yakazouya zvakanaka zvapakuti minda yavo iyevedze vamwe vakaita savalen mo magavi kwasadza kuchivhu vanoti vakatarisira kuita maguta
saka ndingati pari zvino mbeu dzedu dzinoratidzika zvakanaka chose zvokuti gohwo redu ringangova zvaro rinenge rakanaka tabva munjodzi yatanga tatarisana nayo yokuti tanga toona sekuti mbeswa dzedu dzichakona kusvika asi chimiro chavapo pazuva ranhasi ndechokuti mbeu dzedu dzavanani asi
mumwe mugari wekumidlands kumberengwa vataita tsumba vanotiwo vari kutarisira kunonga-nonga zvekuti havazoende kunotenga upfu
saka nzara chaiyo chaiyo ndoona sekuti yatitizi mvura yatakasangana nayo we have experienced good rains per this past 2 weeks saka tatarisira kuti gohwo rinenge rakanaka risina kunyanya kunaka zvaro kana kunyanya kuipa asi hakuna anozondotenga chikafu ndomamirira zvakaita kuno kutarisa zvesora remombe sora remombe rakawanda chaizvo zvekuti kuzvipfuyo zvedu hatina chekuchema
nyanzvi munyaya dzezvekurima vacraig evan vanoti kunaya kwemvura zvakanaka kwapa vakawanda mukana wekukohwa pakuru
hongu mvura yakanaya totenda zvikuru asi tichiri kungodawo kuti ichingozadzikize kuti zvibagi kana kuti zvirimwa zvedu zvisasvo zvinatsotipawo gohwo neunaku hwatakatarisira kubva kuzvirimwa zvedu ikangonaya kamwe chete kana kaviri chete aiwa matura fata fata anenge ari maguta chete chete
vamwe varimi vanoti zvirimwa zvakaita senzungu nyimo nemhunga zvakatosvika zvekuti vave kutokohwa kunzvimbo dzakaita sekwagutu bhikita chivhu gwanda nemwenezi varimi vanoti chimwe chibage chakatanga kurimwa nemvura yakutanga chava kutodyiwa kurimwa munzvimbo idzi. Hatina kukwanisa kunzwa kuti bazi rezvekurima rinoona sei mwaka wekurima uno, sezvo gurukota rezvekurima Dr. Inchas Masuka vanga vasingadairi nhare yavo kana kupindura tsamba mbozha. Munyori mubazi iri Dr. John Basera vati chitumire mibvunzo asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Ndakamira Studio 7 Masvingo, tini Godfrey Mutimba.
Musangano unotarisa nyaya dzekodzero dzemadzimai unokokerwa nesangano reUnited Nations uri kuenderera mberi muNew York nhasi. Mumwe ari kumusangano uyu mukuru wesangano runoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pemadzimai nevanhurume kana kuti Gender Commission, amai Virginia Muhanigwa. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Zimbabwe Gender Commission sesangano rinomirira nyaya dzekodzero dzevanhukadzi nevanhurume nekusimbiswa kwevanhukadzi. Tinotarisira kuti kana takatarisa Commission on the Status of Women, inove iyo ine dingindira rekutarisa kuti ndezvipi zvatingaite kuti vanhukadzi nevanasikana vawanewo mikana yekushandisa yatinoti pachirungu technology, and vakwanisewo kuwana education. Zvichibuda kuti kana vachinge vawana izvozvo vanokwanisa kuonekwawo vachiparticipata kana kuti vachivewo muzvirongwa zvakasiyana-siyana zvekusumudzira nyika kune tsika nemagariro, kune zveupfumi hwenyika, kunyangwe takatarisa kana zvematongerwo enyika. Saka isusu takatarisa uyu musangano uri kuitwa tinoona kuti unopa mukana kune vanhu vakasiyana-siyana Zimbabwe iripo kuti tiwane dzimwe pfungwa dzekuti ndezvipi zvatingaiti kuti tisumudzire kuparticipata kana kuti mukana kuvanhukadzi kuti vange vachipindawo muzvirongwa zvenyika.
Zvii zvamawanikwa muchikurukura pamusoro pezvazvo muzuva ranhasi?
Tinotarisawo zvatatarisa nhasi tichinzwa nyika dzakasiyana-siyana nemasangano akasiyana-siyana anga achitaura kuti ndezvipi zvingaitwe kuti tiwanikwe tichiyananisa mukana nekuzvusimudzira vanhukadzi kuburikidza mukushandisa iyo yavanoti technology.
Zvii zvanga zviri kutaurwa takatarisa nyaya yekushandiswa kwezvivhitivhiti?
Zvabudawo futi kuti technology inoshanda paviri sebanga. Saka technology ikasashandiswawo zvakanaka kana takatarisa nyaya dzemasaisai, zvinoreva tichawanikwa technology iyo ichishandiswa kuita kugender based violence kuvanhukadzi nevanasikana. Saka chimwe chichabuda ndechekuti ndedzipi nzira dzatingashandise senyika, semamember states eUN, kuti tinge tichiita kuti technology ishandiswe zvinosumidzira mukana kuvanhukadzi nevanasikana.
Mukuru wesangano runoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pemadzimai nevanhurume reZimbabwe Gender Commission, amai Virginia Muhanigwa, vari parunhare muNew York muno muAmerica naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7. Vechidiki vakawanda vanoti vari kusangana nedambudziko rekushaya nzvimbo dzekutandarira kumaruwa kana kuti recreational facilities. Izvi zviri kuitika matunhu akawanda, kunyange hazvo mamwe matunhu aine nzvimbo shoma dzekutandarira dzakavandudzwa. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vechidiki ava vanoti nzvimbo dzavanogara hadzina nhandare dzekuitira mitambo yakasiyana-siyana, izvo zviri kuvasiya vasina zvekuita zvinovavaraidza. Mumwe mukomana wechidiki, Makumborero Mafukidze wekwaMurewa, anoti akaita rombo rakanaka akakwanisa kuenderera mberi nedzidzo yake pachinoi University of Technology, apo pane nzvimbo dzekutandarira dzakawanda. Asi Mafukidze anoti haana zvakawanda zvekuita zvinobatika kana ari kumba.
Sekuti tabva kuchikoro hatingogara hedu tongotaurawo kana zvenhau dzebhora kana kuti dzevaimbi.
Mumwe musikana wechidiki, Michelle Zvingwaru, uyo anobva kuMasvingo, anoti nzvimbo yake haina pekuitira mitambo yaanoda. Anoti wodai hurumende yabatsira mukusimudzira nharaunda yake.
Isu kuMasvingo kuzaka dai zvaikwanisirawo kuti tavakirwawo macommunity hall tupote tichisangana sevechidiki tichidzidzisanawo zvimwe zvidobidobi zviriko mazivano, mibato yemaoko nezvimwe zvakangodaro daro.
Nepamusana pekushaya zvinovaraidza vechidiki kumaruwa, mumwe mudzimai anobva kuMhondoro asina kuda kudomwa nezita rake anoti vechidiki vanopedzisira voita misikanzwa.
Kushaika kwenzvimbo dzekutandarira rave dambudziko huru muno Manyamweda muMhondoro, nekuti vanasikana vedu vapera kuitwa madzimai vari vana vadiki. Kana vari vanakomana vaakutora zvinodhaka, vaakupindwa nemweya wekuba chaiwo. Vanokampeina vaya vachida kuvhoterwa, dai vakampeinawo vachitivakirawo zvinhu izvi kuti tiwanewo chinovaraidza vana vedu, vambomira kukampeina vachitipa chimbeu yechibage.
Nyanzvi inorwira kodzero dzevechidiki vatichaona muvhuiwa. Vanoti kushayikwa kwenzvimbo dzekutandarira kumaruwa kuri kukonzera kuti matarende vechidiki vemunzvimbo idzi asabude pachena, uye vatadze kuwana chouviri kubudikidza nezvipo zvavanoberekwa vanazvo.
Tarenda remwana rinongogumira ikoko kwavanenge vari muzvikoro, ndokunge vawana mukana zvakare wekuenda muzvikoro. Inongova mbiri yekuti nhingi anomhanya asi haana kumwe kwaanozoenda kuti anokwikwidza nawo nevanoujarijari vedzimwe nyika, nekuti vanomuona vatinoti ivo vano mascouters havakwanisi kusvika kugrassroots nekuti kunenge kusina nhandare dzacho.
Taedza kubata sachigaro wekomiti inoona nezvevechidiki mudare reHouse of Assembly vaMathias Tongofa vezanupf, asi havana kukwanisa kutiudza kuti vane matanho avari kutora here ekugadzirisa dambudziko iri. Asi mumiriri wehwange mudare reparamende vaDaniel Molokele veCitizens Coalition for Change vanoti vachakurudzira zvakasimbisa bazi rinoona nezvevechidiki kuti richimbidze kugadzirisa mamiriro akaita zvinhu kumaruwa.
Inyaya yakabva nechekure munguva yekutonga kwevarungu muno, vaiita zvinhu zvakadai kumataundi vasingaiti kumaruwa. Saka tichakurudzira separamende kuti Ministry of Sports, Youth and Recreation kuti vabude nenzira yekubatsira vanhu vekumaruwa kuti vawane nzvimbo dzokutandadzana ikoko.
Mukuru anoona nezvemitambo pamwe nekuvandudzwa kwenzvimbo dzekutandarira mubazi rinoona nezvevechidiki Dr. Eugene Chidakwa vanoti ichokwadi kuti nzvimbo idzi ishoma kumaruwa, asi bazi ravo rakatotanga kuvaka pamwe nekuvandudza dzimwe dzenzvimbo idzi mumatunhu ose ari munyika.
We have identified places like Weather Country Club.
Takatsvaga nzvimbo dzakaita seWeather Country Club. Kozotiwo kuchiridza kune pamuchambuta pamwe chete nekugutu kwatiri kusimudzira nzvimbo yemutambo nekuzvivaraidza parafa moyo.
Asi vamwe vanoti nyaya yekushomeka kana kusatowanika zvachose kwenzvimbo dzakavandudzwa dzekuti vechidiki vakwanise kutandarira vari kumaruwa inyaya isingakosheswi nehurumende. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugurukota rezvemari vamutuli Ncube kuti sei hurumende isiri kukoshesa nyaya yekugadzirisa nzvimbo dzekutandarira kumaruwa. Asi mubhajeti ravo ra2023 vanwe vakaisa parutivi mari inosvika bhiriyoni imwe chete nemamiriyoni mazana maviri emadhora emuZimbabwe semari yekushandisa mukuvandudza nzvimbo dzinoitirwa mitambo dzakaita seNational Sports Stadium neMagamba Hockey Stadium muHarare, Kumalo Hockey Stadium kuBulawayo pamwe neAquatic Complex kuChitungwiza. Vanwe hapana pavakataura nezvekuvandudzwa kwenzvimbo dzekutandarira kumaruwa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chibimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vehurumende yemuMexico vanoti zvizvarwa zveAmerica zviviri pane zvina zvainge zvapambwa muMexico zvakafa. Mumwe wavainge vapambwa ava akakuvara asi mumwe haana. Matikiti vai FBI ainge ati achapa mubayiro wemari inosvika zviuru makumi mashanu kana kuti US$50,000 kuna achabatsira kuti vanhu ava vawanikwe. Vanhu ava vainge vari mumotokari vachangodarika muganhu weAmerica kuTexas vachipinda muguta reMatamoros kuMexico nemusi wechishanu.
Zim
Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat yakazivisa kuti kukwira kwemitengo yezvinhu mumwedzi wakukadzi kana kuti inflation kwakaderera kuenda pa-minus 1.6% kuchidzika nezvikamu zviviri nezviga zvitatu kubva muzana kana kuti 2.3% kubva pa-0.7% munandira. Inflation yepagore inonzi yakadzikawo kubva pazvikamu zana nechimwe nezviga zvishanu kubva muzana kana kuti 101.5% kuenda pazvikamu makumi mapfumbamwe nezviviri nezviga zvitatu kubva muzana kana kuti 92.3% pachishandiswa nzira itsva yekuongorora nayo kukwira kwemitengo yezvinhu yakaziviswa negurukota rezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube svondo rapera kuburikidza neStatutory Instrument 27 yegore ra2023. Nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce Dr. Kalisto Jokonya vanoti hazvishamisi kuti kukwira kwemitengo yezvinhu kwakadzikira mumwedzi wakurume nekuti zvakagara zvichiitika gore negore munguva iyoyi yegore.
Maprices nguva zhinji inova measure inflation munana January na February hanyanyi kukwira maningi nokuti vanhu vanee vabhadhara maschool fees zvapera, saka vanhu havana mari dzakawanda nguva iyoyo ende havatengi zvinhu zvakawanda. Saka izvozvo zvinogona chokwadi kuti inflation idzikire. Ende ukatarisawo maprices mumaketi zvaanga ari February naJanuary anga asina kunyanya kuipa, anga asina kunyanya kukwira.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Presler Chitambara vanotsanangura zvinoreva kuderera kwemitengo yezvinhu uku uko kwakaitika muna kukadzi.
Zvazvinongoreva kana vachiti monthly inflation rate ya February yainge iri pa-minus 1.6%, zvinongoreva kuti on average mitengo yezvinhu munyika muekonomi yakaderera nepercentage iyo ye1.6 between January wegore rino naFebruary wegore rino. Normally kana inflation chiti iri negative kungorova kuti mitengo yezvinhu iri kuderera kana kuti yatinoti mueconomics deflation. Of course zvinoita sekusagashirika kuti mitengo yezvinhu ingaderere muZimbabwe, isperataisa kuti makaona kuti even mitengo yezvinhu zvakaita semafuta yanga ichingokwira, iri kuramba ichingokwira. But of course ikonomi yedu zvedu yahighly dollarized.
Asi vanoongorora zveupfumi vamasimba kuchera vanoti wokuderera kunonzi kwakaitika mumwedzi wakukadzi pakukwira kwemutengo yezvinhu kunonetsa kutambira pachionekwa zvakare kuti mitengo yezvinhu iri kukwira zuva nezuva.
Vateereri vanopinda muzvitoro vachitenga vanoziva kuti ichocho hatisi chokwadi. Takatotarisa kuti tengo yezvinhu zvinokwidza inflation yakafanana nepeturu nedhiziri iri kuramba ichikwira, nezuro takatonzwa kuti yakawedzera nedzimwe 3 cents. Saka ndinoona sokuti -1.6 inflation rate inenge isina kutonakirawo chero upfumi hwenyika kana yasvika pamatano akadaro. Asi haisi yechokwadi, haisi yekuti vateerere vanofanira kunyanya kubatikana nayo.
Panyaya yekuti Zimstat yave kuongorora kukwira kwemitengo yezvinhu ichishandisa zvose dhora remunyika nedhora rekuAmerica, nyanzvi mune zveupfumi uye vari sachigara vekomiti yePollard inoona nezveupfumi vaTrust Chikohora vanoti
vangangonge vakazvisa mumutemo yezvinhu kuti zvaive zvaakutoitiwa inonzi blended rate iyoyo. Zimstat yange yaakutobudisa mafigures akadero because muno munyika toshandisa mari yekunze zvese neyemuno.
Gavhuna vebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vakazivisa mazuva mashoma adarika kuti nzira yekuongorora nayo kukwira kwemutengo wezvinhu pachishandiswa inflation mbiri dzinoti yedhora remunyika nedhora rekuAmerica ndiyo chaiyo inoenderana nemamiriro eupfumi hwenyika, pachitariswa kuti mari yekunze yave kushandiswa zvakanyanya mukutengeserana munyika. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk chevechidiki The Connection chatinotaura nevechidiki nezvavanosangana nazvo muupenyu chinouya nhasi na8 PM. Nhasi tiri kutarisa kurudziro dziri kuitwa nemapato ezvematongerwo enyika dzekuti vechidiki vanyorese kuvhota musarudzo dzegore rino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Dare repamusoro rarasa chikumbiro chemumiriri weHarare North mudare reparamende vaRust Markham chekuti vapiwe gwaro revavhoti kana kuti voters roll. Muimbi Thomas Mapfumo anoshora hurumende nekurambidza Wingi D kuimba kuchitungwiza achiti vari kutungamira vakwegura. Varimi vakawanda vanoti vari kufara nemvura yakanaya mwaka uno zvekuti vari kutarisira kukohwa pakuru. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiya muina Gaino Gumede Saidi.
Soko isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Nithatha ithuba lokubonga uJonga Kandemiri obesiphathele indaba ngolimi lwesiShona olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 7 kuMbimbitho 2023 nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla,
umthetho uyakufaka mgceke ukuthi i-voters roll lugwalo lukaZulu, umuntu oyabe ebhadale indleko ezifunakalayo kumele aphiwe ugwalo lolu. Njalo iyasincedisa thina njengamabandla ukuthi sizwisise ukuthi ugwalo lololu olusetshenzisiweyo lugwalo olureflektha lokho okukhona.
Umthethwandaba we-High Court unqume ukuba akudingeki ukuthi abe komishini yeqondisa ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission baveze ugwalo lwabalelungelo lokuvota olwebulenjini i-electronic voters roll.
Kwandise ukuthi kubonakala ukuthi abantu abangomama yibo nje abandise ukuthatha ukubamba umsebenzi owekhe okugcina mhlawumbe abagulayo.
Uqhubekela phambili umhlangano we-Commission on the Status of Women owamathumi ayisithupha lasikhombisa CSW67 oqale izolo eNew York khonapha eMelika. Unkosazana Bona Mugabe, indodakazi kamuyi umnumzana Robert Mugabe lo Grace, isiyehlukene lomyeni wayo umnumzana Simbarashe Chikore. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umthethwandaba we-High Court unqume ukuba akudingeki ukuthi abe komishini eqondisa ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission baveze ugwalo lwabalelungelo lokuvota olwebulenjini i-electronic voters roll. Abe-ZEC bathi kuyingozi kwezomvikela ukwenza lokho ngoba kulakho ukusetshenziswa ngendlela engayisiyo okungabangela ukungahlaliseki elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ummeli weHarare North edalele parlamente umnumzana Rusty Makam webandla eliphikisayo ele-CCC ukhweze isicelo emthethwandaba waphezulu owe-High Court nyakenye efuna luvezwe njalo lufinyelelwe nguZulu wonke ugwalo lwabalelungelo lokuvota olwebulenjini olwe-electronic voters roll. Elinye lamagqwetha kamnumzana Makam umnumzana Danford Halimani ulandisa kabanzi ngokwenzakale emthethwandaba we-High Court lamhla ngalolu daba.
Regardless of the outcome of the case, we still need the voters roll. I think the people of Zimbabwe still need the voters roll.
Ukungelani nempumela yalolu daba sayidinga leyo voters roll. Abantu baseZimbabwe basayidinga i-voters roll. Njalo umthethwandaba ukubonile ukuba kulensuku ezingu-145 kusukela esukwini olwacelwa ngale voters roll le, kodwa lokhu engakavezwa sisayidinga ngoba sisiya kukhetho.
Umsekeli wohlangothi olubona ngezokhetho ku-CCC unkosazana Ellen Shiriedenga uthi kuyadanisa okwenzakale emthethwandaba lamhla.
njenge vanda le triple C sikhathazeke kakhulu ngesinqumo esikhitshwe yi High Court ukuthi ubaba uHonorable Rusty Markham labantu jikelele akumelanga bephiwe i voters roll. Sibona lokho kuyephula umthetho wethu owaseZimbabwe ngoba umthetho uyakufaka mgceke ukuthi i voters roll lugwalo lukaZulu umuntu lo muntu oyabe ebhadale indleko ezifunakalayo kumele aphiwe ugwalo lolu. Njalo i voters roll iyasincedisa thina njengamabandla ngabantu jikelele ukuthi sikuzwisise ukuthi ugwalo lonalolu olusetshenzisiweyo lugwalo olureflektha lokho okukhona ebantwini. Sikhangele ukuthi umuntu lomuntu ku-voters roll ukhona endaweni sibili lapha akumele abe khona.
Umnumzana Efi Dlelancube oyingcwethi kwezenhlalakahle kaZulu owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eye-National Consumer Rights Association NACORA upha umbono wakhe laye kulolu daba.
I-voters roll iqakatheke kakhulu uma kusizwa okhethweni ngokuba iyiyo indlela eqakathekileyo yokubona ukuthi kambe labo abazavota ngabantu ababhalise ngendlela efaneleyo kakho omunye yini ose okuvoters roll ongafanelanga bekhona. Ngakho ke laba belusa ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo bayayidinga leyo nto, bayadinga ukubona ngendlela elule yalezi insuku esebenzisa imitshini ukuthi babone ukuthi kakula muntu okuvoters roll ongafanelanga, kanti ke njalo akekho kade kuvoters roll osekhitshiwe. Bangavinjelwa lokho abantu kakubi lula ukwelusa ukhetho ubone ukuthi lu-free and fair. Ngaleyo ndlela ke kuzaba lula ukuthi laba bafuna ukudlelezela badlelezele.
Imizamo yokuthola imibono yeZANU-PF ngalesi sinqumo somthethwandaba we-High Court kusicelo sikaMakhamu yehlule, kodwa abezek bavika ngokuthi lungethulelwa umuntu wonke lolugwalo ebulenjini lulakho ukusetshenziswa ukuphazamisa ezomvikela welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Uqhubekela phambili umhlangano we-Commission on the Status of Women owamachuma isithupha lasikhombisa CSW 67 oqale eNew York City izolo khonapha eMelika. Indikimba yalonyaka ithi Innovation and Technological Change and Education in the Digital Age for Achieving Gender Equality and Empowerment of All Women and Girls. Sixoxe lomunye wabaphatheka kulomhlangano unkosikazi Audrey Charamba ongumgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Spotlight Initiative Civil Society, njalo isikhulumeli senhlanganiso ye-Women's Space Zimbabwe.
Hayi, umkhankaso we-CSW uhamba kuhle sibili. Ngingathi nje kulenhlelo ezahlukeneyo ezikhangelane lenhloso yalo mkhankaso ethi Technological Innovation to Promote or to Achieve Gender Equality in the Digital Age. Lamhla sesike sahlangana labantu be-ILO laba bakade beqala engingathi i-ILO Care Policy Investment Simulator.
Ungasichasisela kabanzi ukubana kutshoni khonoko?
Okutsho ukuthi bafake ndawonye indlela ezingenza kumbe ezingasiza ukuthi abantu besifazane benelise labo ukuthi bagijimisane lenhloso ye-digital transformation nxa sikhanyelane lendaba zomsebenzi. Angithi siyazi lokuthi i-ILO ihlose khona ukuthi wonke umuntu oyisisebenzi kusafanele abonakale ahlonitshwe njengomuntu olamalungelo alingana laye njalo ahambelana lobuntu esingathi yibuntu nje ekukhulumeni lekwazini kwethu. Kwandise ukuthi kubonakala ukuthi abantu abangomama yibo nje abandise ukuthi thatha ukubamba umsebenzi owe-care okugcina mhlawumbe abagulayo, kumbe ngithi okusebenza i-domestic work, kumbe ngithi nje imisebenzi le engani ingaphansi, bandise ukuthi beyiswe njalo.
Ndingathi-ke khonapho inhloso yenu yiphi?
Inhloso yethu ngeyokuthi sifuna ukuthi kube lokulinganiswa kwamalungelo, i-gender equality. So sithi nxa sikhangelane la lokhu kusebenza kungenziwa njani nxa sikhangelane le-digital economy. Sike sakhangela futhi enye indaba
eqondane lokudlwa nguzwa kwabo mama ikakhulu nxa sikhangelane le digital age engingathi ngama online technologies kwenziwe njani ukuthi omama kumbe abesifazane bezwe bengethuki bezwe bengelakho ukwesaba kodwa besenelisa ukuthi basebenze bekhululekile behlalisekile bengalakwesaba ukuthi bazafakelwa engathi ngama message alokubethusa alokubadlwanguza. Sithi thina ke omama kusasanele benelise ukuthi basebenze bengesabi omakhalekhukhwini babo bengesabi engingathi ngama email bengesabi ukusebenzisa into ezinjengabo Twitter labo Facebook bazi ukuthi labo bayenelise ukuthi bahlaliseke basebenzise lezi zinto kungela kwesaba ukuthi bazadlwanguzwa nga loba ngayiphi indlela.
Lonyaka umkhankaso lo singathi ugcila kukuphi ikakhulu?
Umkhankaso we-CSW walunyaka ukhangelene esibeni lokuthi omama labo akusafanele basalele ngoba lanxa umhlaba wonke jikelele usukhangelane le technological advancement omama balakho labo ukuthi bathole indawo kulimisebenzi ukuthi labo baphathisane labanye ekusebenzeni lokuqhuba amalunga abo ngendlela ekhululekileyo.
Unkosikazi Audrey Charamba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso ye Spotlight Initiative Civil Society njalo isikhulumeli senhlanganiso ye Women Space Zimbabwe. Unkosazana Bona Mugabe indodakazi kaMuyi umnumzana Robert Mugabe lo Grace isiyehlukene lomyeni wayo umnumzana Simbarashe Chikore. Inkundla yeZim Live ibika ukuba ubona ukhweze amaphepha emthethwandaba weHigh Court namhla ecela ukuthi uchithe umtshado wakhe loChikore ngoba kungasela thando olukhona phakathi kwabo. Uthe njalo sebelenyanga eziyisishiyangalonye 9 bengahlali bonke kutsho iZim Live. Ababili laba batshade ngomnyaka ka-2014 njalo babikwa belabantwana abathathu. Ubona uleminyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lambili 32 kuthi uChikore yena ule ngamachumi amane lasithupha 46. Amapolisa athi abophe abafana abathathu abafunda esikolo seMathula High School eCholocho ngemva kokubonakala kuvidiyo bebhaxabula kabuhlungu omunye umfundi oyintombazana ngenswazi lengodo. Omunye wabafundi laba ubonakala ethwele ibhemba. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ufakazele inkundla yesayithi ngokubotshwa kwabafundi laba njalo waxwayisa abantwana besikolo ukuthi bachiyane lokuhlukuluzana. Unyathi uthe ababili babasolwa laba baleminyaka yokuzalwa elithumi lasithupha 16 kuthi oyedwa uleminyaka elithumi lasikhombisa 17. UZulu ubethukuthele phezu kwevidiyo le esithi abafana laba yizidlova ezimele zibotshwe njalo zixotshwe esikolo. Isehlakalo lesi siza ngemva kokubulawa komunye umfundi weFounders High School kobulawayo ngenyanga ephelileyo uWayne Ndlovu yena owagwazwa ngengqamu umfundi weHamilton High School. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni eye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS ithi uhulumende kumele esule umthetho owalisa ababalisi ukutshaya abafundi ngoba isithi lokho yikho osokusenza abantwana besikolo babe ngamahlongandlebe. UNtunkamili Nkomo weStudio 7 uxoxe lomzali umnumzana Efi Dlela Ncube.
Ividiyo yeCholocholiyana iveza into embi kakhulu phakathi emphakathini phakathi kwesizwe.
ukuthi abantwana sebephenduka besiba izigebengu ngakuhlanganisa lapho nalokho kwe-gang violence kuyakubonisa ukuthi kukhona sokusilahlekela sebesiphunyuka abantwana kasibabambeni bengakaphunyuki bengakayikhatshana kakhulu sibanqande njalo ngokubafundisa ngokufaka unyawo phansi singabazali sifaka unyawo siyisigaba sifaka unyawo singamatitshala lo mthetho ufaka unyawo phansi sifundisa abantwana ukuthi umntwana oyinkazana uyahlonitshwa umntwana ongumfana uyahlonitshwa bonke balamalungelo kakho olelungelo lokutshaya umntwana kakho lelungelo lokutshaya omunye sikwale lokho njengabantu njengesizwe sikuqede dududu sikuqeda ngokuthi sibajezise abenza into egange kanjeya sibuye futhi sifundise ngokubufundisa yikho kuzanqanda ukuthi lezo zinto zingaphephetheki siyaphambili kanti ke into ebangakhona lokho yikuthi abantwana sibapha amalungelo angela responsibility singabafundisi kanti ke abantu basegoli abanye basemelika abantwana bakodwa kanti ke njalo abantwana sibe ziphatha ngendlela abafuna ukuziphatha ngayo isigaba sikhangele kwenye indawo kumele sincedisane ke sibambisane sonkeni ukuthi sikunqande khona lokho ikakhulu ngokufundisa ukuze bangabi yikhona lokho kodwa babe behlule ukufundisa asibajeziseni kakhulu njengakuyona leya video kumele kufake unyawo phansi ukuze babe yisibonelo sokuthi lokhuyana kwamukele ka
umnumzana Efi Dlela Ncube ngumzali sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zeMathula High School eCholocho. Kwasivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umphathintambo wohlangothi lwezemvikela kwelemelika umnumzana Lloyd Austin ngolwesibili wethekelele ele-Iran engamenyezelwanga. Elemelika lilenani lamabutho azinkulungwane ezimbili lengxenye 2500 khonale. Injongo yamabutho la ngeyokupha izeluleko kanye lokusiza ekulwiseni iqembu le-Islamic State Group. Izizalwane zakwelemelika ezine ezabikwa yi-Federal Bureau of Investigation, FBI, zithunjiwe ngomvulo eMexico sezitholakele. Ababili batholakale befile kuthi kulabo abatholakale bephila oyedwa ulinyazwe kakhulu. Lezi zizalwane bezingene edolobheni le-Matamoros eliseduzane lomngcele wele-Mexico lele-Melika zisiyathenga imithi. Iziphathamandla zakwele Mexico zabika ukubana laba bantu bathunjwa ngabantu ababehlome izibhamu. Umongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa ukhethe umphathintambo ozabona ngezamandla kagetsi emizameni yokuxazulula udubo lokuselakala kwamandla kagetsi elizweni lakhe osolufike esibangeni esibi. URamaphosa ubuye wengeza umkhandlu kahulumende ngokuqoka njalo ezinye iziphathamandla ezimsekelayo phambilini kokhetho lonyaka ozayo. Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga. Silahlekelwe liqiniso nesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso Umsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo. Ingcwethi yezicubungula ezomnotho zithi eleZimbabwe likhanya lilokhe liqina ngokusebenzisa idola leMelika okugoqela lo hulumende osevumela ingatsha zakhe ukuthi zibhadalise ngalo. Uphenyo olwenziwe luhlangothi lweZimstat luveze ukuthi ukusetshenziswa kwedola leMelika sokuyisilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lengxenye ekhulwini 75% elizweni jikelele. Ubathabile Masuku sethulela loludaba ngokugcweleyo.
Osomabhizimusi kanye lengcwethi zezomnotho bathi sebenanzelele ukuthi laye uhulumende akasalikhwabithi idola leZimbabwe elilokhu lisehla isisindo nxa liqathaniswa ledola leMelika. Umnumzana Effort Ncube, umqondisi weNational Consumer Rights Association iNACORA, uthi uhulumende kumele avume Mgxeke ukuthi imali yakuleli ayisasebenzi.
Iqiniso ukuthi kudala imali yeMelika isiyo esebenza ethenjiwe kwezomnotho, kuthenjwe iEuro, kuthenjwe iPula, kuthenjwe iRand. Lo hulumende weZimbabwe kayifuni imali yeZimbabwe, nawo somabhizinisi abayifuni, izakhamizi abathengi kabayifuni, izisebenza ziyifuni. Yingakho ubona incipha ukusebenza kwayo ngoba akula umuntu oyifunayo ngoba ingathe. Ngakho ke kumele khona lokho kufakwe engqondweni zabantu abathatha izinqumo kuhulumende, bakwazi ukuthi imali le abathi kayisetshenziswe kayisebenzi, sonke nje siguquke siye kulezi kuyo imali yangaphandle.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUS, umnumzana Themba kuye moyo uthi idola leMelika yilo elisebenzayo eZimbabwe.
Sinakhangela iZimstat, inakhangela ukuthi indleko zonke zelizwe zomkhono wethu zi-76% emalini yase idola le-America. Nxa ungaphuma ungena ezitaradeni ukuthenga, uzathola ukuthi abantu abathengisa emgwaqweni, izitolo, labantu nje abathengiselanayo emakhaya, imali abayibizayo lidola. Okusuka kusimangalise lanxa kungasitshayisi ngovalo, ikuthi uhulumende afuni kuvuma ukuthi idola lase-America yilo elisebenza okusemthethweni. Lokhu
umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho lamabhizimusi njalo efundisa ngezomnotho ekolitshini le-National University of Science and Technology, INUST, uthi umumo wezomnotho elizweni uveza sobala ukuthi idola leZimbabwe lokhu liqhubeka lisehla amandla alo ngesiqubu esethusayo nxa liqathaniswa leMelika.
Nxa sikhangela umumo womnotho, umumo wezinto elizweni jikelele, sinazelela ukubana sokuvame ukusetshenziswa kwemali yamanye amazwe. Njengoba kuvele kwacaca kulabo abakhangela ezama-statistics elizwe bayananzelela ukubana amathuma ayisikhombisa lasithupha ekhulwini ezindleko ezikhona sezibhadalwa ngemali yamanye amazwe. Lokho kuvamisa ukubana sokuqhele ukusetshenziswa kwamanye amazwe kwedlula kwemali yamanye amazwe kwedlula imali yakithi. Lokhu kungabe kubangelwa into ezishiyeneyo. Okokuqala, ukubana njengelizwe siyame kakhulu kwamanye amazwe ukubana sithole impahla ezithengiswa elizweni lakithi, okudala ukubana kufunakala imali yamanye amazwe ukuze amavinkili lezitolo jikelele zanelise ukuyathola lezo mpahla kwamanye amazwe.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngenombolo zelizwe olweZimbabwe National Statistics Agency ichaza ukuba imali yangaphandle kwelizwe isebenza okwesilinganiso esingamakhulu ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini, i-75% kweleZimbabwe. Isilinganiso sokukhuphuka kwentengo yempahla ngenyanga kaNhlolanja sehlile nxa kuqathaniswa lenyanga kaZibandlela, isuke ku-0.7% yayehla yayafika kokunye lengxenye ekhulwini, i-1.6%. Ngesikhathi esifanayo, izisebenzi zikahulumende ezigoqela ababalisi baqhubeka bekhalala umsebenzi ngoba befuna ukuphiwa iholo labo ngedola leMelika ukuze libe ngamadola aphezu kwenkulungwane eyodwa, i-$1,260. Ngenyanga ephelileyo, inhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Council ikhuphule imbadalo eziphathelane logatsha lwezempilakahle zibethwa ngedola leMelika. Abohlangothi lwezemihloliso olweZimbabwe School Examination Council lamaklinika ekhansile yakobulawayo abiza imbadalo yokwelatshwa ngedola leMelika. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ingcwethi yezicubungula inhlalakahle kaZulu zithi kuqakathekile ukuba lendawo zokuzilibazisa emizini ehlala abantu, ama-recreational facilities, ikakhulu kwabatsha. Lezi ndawo zipha abasakhulayo amathuba okuhlangana njengabontanga bexoxisana ngendaba zentuthuko, ukuphana amacebo lokuthola okokwenza ukuze bengagcini bebanjwa ngamandla ukungena kumkhuba emibi eyokuganga kumbe eyokuthatha izidakamizwa. UTobias Mdzingwa weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Iningi labasakhulayo likhala ngokuthi indawo zokuzilibazisa ezifana nenkundla zemidlalo etshiyeneyo, ama swimming pools kanye lama community halls ziyasilela kakhulu emizini abahlala kiyo, kungaba kusemadolobheni lasemaphandleni, okwenza abacini bebanjwa ngamandla ukungena kweminye imikhuba ephambanisa impilo zabo. Okufakazwa ngumnumzana Thembelihle Mhlanga, omunye wabasakhulayo baselubane.
Ukuswelakala kwendawo zokuzilibazisa emaphandleni kubangela ukuthi ontanga ikakhulu bahlanganele endaweni zokungezwa kakhulu, ikakhulu ekusebenziseni izidakamizwa, kunatha utshwala kakhulu, lokuganga sibili as icrime ngenxa yokuthi hayi ingqondo zabo ziyabe zingenzi lutho and bezihlalele nje.
Omunye njalo osakhulayo osebenza lenhlanganiso eye-Youth for Innovation Trust ukunceda intsha yaselupane leBhinga, unkosikazi Thando Gwinji, uchasisa ukuba ama-recreational centers aqakatheke okunganani.
Indawo lezi zibanika indawo yokuziqoqa, ukwengeza ulwazi, ukwengeza ubungcitshi kanye lamathuba okuthuthuka. Ngakho kuqakathekile ukuthi masizimisele ukwakha ikusasa labontanga, siqalise lamuhla ukukhipha imali eqondane lokwakha indawo lezi zokuzithokozisa ikakhulu emaphandleni.
Umzali waseGwanda umnumzana Ndumiso Sibanda uthi abasakhulayo bemaphandleni babhekane lobunzima obedlula abasemadolobheni, ngoba lanxa belezipho kwezemidlalo akulandawo lapho ababonwa khona yilabo abangabalolonga ukuze baphumelele.
Isigaba sakithi esaseGwanda njengazophose zonke izigaba zemaphandleni siyasilela kakhulu ngendawo zokuzithokozisa lokuzilibazisa. Ngenxa yalesi sizathu intuthuko yabatsha abahlala emadolobheni lentuthuko yabatsha abahlala emakhaya yahlukene kakhulu, kanti abatsha nabo abemakhaya banamathalenta abangasebenzisa ukuthuthukisa izigaba zabo.
Omunye njalo uNtanga osebenza lenhlanganiso eye-Community Youth for Development Trust esabeleni seMathebeleland South, unkosikazi Bongiwe Dube, ukuthaza uhulumende ukuthi ngabe uyanceda akhele abasakhulayo indawo zokuzilibazisa.
Kuqakathekile ukuthi uhulumende azame ukuthi afake ama-recreational facilities lawo. Wona lawa angani akhona ezigabeni zethu yanazelwe ukuthi they are not functional abasebenzi. So there is need ukuthi avuselelwe khona ezakwazi ukuthi aphathise kuhlontanga.
Ummeli wewange edale lephalamende umnumzana Daniel Molokele uthi bona njengedale bazakhuthaza ukuthi ugatsha olubona ngendaba zabatsha lulungisise udubo lokusilela kwendawo zokuzilibazisa emaphandleni.
Kwakunjalo ngesikhathi kwe-colonialism kusabusa bamhlophe, kwaqhubekela kwaba njalo ngemva kwezibuse. Thina njengeParliament sizakhuthaza iMinistry of Sports, Youth and Recreation ukuthi iphume le program yokuvula ama-recreational facilities and amenities, kwenza ukuthi abatsha babe nendawo lapho abakwanisa ukuyahlangana khona bezijabulela bazivumulela.
Umqondisi wezemidlalo kanye lokuthuthukiswa kwendawo zokuzilibazisa kugatsha lwendaba zabatsha uDr. Eugene Chidakwa uthi sebekubonile ukuqakatheka kwalezi ndawo, kungakho sebeqalisile ukwakha ukuze kungabi lesigaba esizasala singela.
We have identified places like Wedza Country Club.
Khathesi kunomsebenzi esiwenzayo eWedza Country Club laseChiriti. Sivuselela njalo sakha inkundla zemidlalo le ndawo yokuzithokozisa eRafamoyo esabelweni
seGutu.
Kodwa abanye abacubungula indaba zabasakhulayo bathi udubo lokusilela kanye lokungatholakali kwendawo zokuzithokozisa lokuzilibazisela emaphandleni yindaba engaqakathiswayo nguhulumende. Bathi nxa uhulumende sehluleka ukwakha izikolo ezeneleyo emaphandleni okwenza izifundi zihambe imango emide zisiya ezikolo ezikhatshana, pho indawo zokuzilibazisa zingakhiwa njani? Kodwa nxa kukhangelisiswa, abasakhulayo basemadolobheni bakhanya abahlezi kamnandi ngoba indawo zokuzilibazisa zinengi lapho abahlala khona. Lezi zihlanganisela ama-community halls, ama-libraries, inkundla zemidlalo etshiyeneyo kanye lezokubukela imifanekiso yamafilimu, ama-movie houses. Ngimele iStudio 7 iseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Live talk namhlanje kuhlelo lwabatsha olwe The Connection sikhangela uhlelo olwe voter registration lokukhuthaza abasakhulayo ukubhalisa ukuze bathole ilungelo lokuvota. Singakehlukani sihlobo othi sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Umthethwandaba we-High Court unqume ukuba akudingeki ukuthi abekomishini eqondisa ezokhetho eye-Zimbabwe Electoral Commission baveze ugwalo lwabalelungelo lokuvota olwebulenjini i-Electronic Voters Roll. Uqhubekela phambili umhlangano we-Commission on the Status of Women owamachumi ayisithupha lasikhombisa CSW 67 oqale izolo e-New York City khonapha eMelika. Unkosazana Bona Mkabe, indodakazi kamuyi umnumzana Robert Mkabe lo Grace, isiyehlukene lomyeni wayo umnumzana Simbarashe Chikore. Sasilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi. Ngisithi asidibaneni njalo ngo-half past six kusasa ekuseni. Belilalele iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaendebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.